manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 27 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mibairo nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Atore Freedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus nhasi raparura gwaro rine zvinangwa zvaro pamberi pesarudzo dzemuna 2023 richiti rakatarisira kutora masimba kubva kubato reZANU-PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura gwaro iri pamberi penhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende, mutungamiri webato iri Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vati havasi kufara kuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kubvumidzwa kuvhota musarudzo, vachiti vachatanga kufambira nyaya iyi mazuva mashoma ari kutevera.
Zambia chaiyo yakaalawa vanhu vacho kuti vavhote vange vari kuumiri kwemakungwa. Ghana chaiyo inoalawa vanhu vari kumiri kwemakungwa kuti vange vachivhota. Saka ndokuzotarisa Zimbabwe kuti yasiyanei neana South Africa ana Ghana nana Zambia vari kubvumira vanhu vari mhiri kwemakungwa kuti vavhote. Hatingangowanikwa tichingoti tiri kutambira maremittances avo, mari dzavo dzavari kutumira kuti vachengetedze mhuri. Saka tinofanira kuvatenda nebasa ravari kuita iroro. Ndakumira kwenyika ine kuri kubatsirwa nevanhu vari mhiri kwemakungwa.
Muzvare Muyenziwa vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa, zvinosanganisira mitemo inobata nyaya dzesarudzo pamwe nekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikutarisira mareforms aripo kare nemareforms manyowani atingashandisa ndiro isusu vanhu veforasi kuti zvinhu zvijekesere. Ende zvanaa ndichitaura zvive zvekuti iyoyo fingerprint voting ngaiiswe kuma areas ari kunetsa achiwaya anokahadzika vanhu kuti vati voting ndiyo yange iri yechokwadi here, ndo result chaiyo here yange achifanira kuwanikwa, especially maareas ekumamisha. Ndava nekumamisha havazivi zvavari kuita, hauoni kuti vamwe vacho ndichifamba zvandiri kufamba ndichipinda maprovinci umu vazhinji vacho vakati inini ndakaiswa pavoting asi ndaa ndisina chitupa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti hazvisi kujekeseka muno muZimbabwe. Ndosaka ndiri kuti biometric fingerprint voting ngairekezwe zvayo pamwe kuiswa muurban. Ndaane kuti mari ndofunga hapana yekuti itwe roll out through the whole of the country.
Vatiwo bato rava harisi kuzopinda munaurano neZANU-PF pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti ivo nebato ravo vane mhinduro kumatambudziko ose ari kutarisana nenyika, vachiti zviri kunetsa vachazvigadzirisa kana vakapinda panyanga.
Pollard haina zvairi kumirira nda matarisirwo ayo iri kumirira bato reZANU-PF. Saka pari kufanira kuwanikwa rimwe bato rinyowani, ndo pari kumira isu eforasi patiri kuti isusu we are going to bring in manew reforms anokwanisa kuti aite a consensus agreement yekuti vanhu vagare kutangira pachokwadi vachibvumidza zvekare kuti pawanikwe vanhu vanobva kune mamwe matema nenyika, sezvo tichiwanikwa kuti United Nations yatibatsira zvekuti muno munyika muno pazvinhu zvakasiyana-siyana.
Muzvare Muyenziwa vatiwo madzimai anofanira kupiwa mikana yakafanana nevanhurume zvikuru sei muzvigaro zvemuhurumende.
Tiri kutarisira isu kuti vanhu vekadzi vange vaine ndingati 50-50% as compared kuvanhu vechirume vachiwanikwa vachimirira zvavanomirira mubato regovernment vachitaurawo zvinovanetsa vana vezimbabwe.
Zvichakadai, vaAustin Nyakupinda avo vanoshanda nesangano reUnemployed Youth Organization vakurudzira muzvare muenziwa nebato ravo kuti vasaite zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti anongonzwikwa nezvavo panenge poitwa sarudzo chete.
Kutozongoti nhasi tonzwa kuti forasi ya yauya motivimbisa zvamativimbisa toto mangwana toenda kunorejesa kuvota tovotira forasi todefenda vote yedu for forasi mangwana tongoona president vakulandana kuda zvemawhisky vakuda zvechi hatichakuonekwa nzvimbo.
Pakuparurwa kwemanifesto iyi panga paine vadzidzi vakaita Samunashe Huni uyo anodzidza pachinoi University of Technology uyo ati ane tarisiro yekuti bato reforasi richagadzirisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki anosanganisira nyaya dzemabasa nezvimwe.
Tuda garantie kuti zvoni kana tabva pabara kana tabva takwaya madegrees edu tinokwanisa kuwana mabasa because vakawanda magraduates akayenga madegrees havasi kumashandisa.
Gwaro rezvinangwa zvebato reforasi raparurwa nhasi iri rinojekesa urongwa hwebato iri kuti richagadzirisa sei upfumi hwenyika kuchengetedza kodzero dzevanhu, nyaya dzekurima, zvemigodhi, mabasa, dzidzo, kushanduka kumamiriro ekunze, kutakurwa kwezvinhu nezvimwe zvakanangana nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Hambai mberi.
Forasi.
Hambai mberi.
Pane sangano itsva rakaumbwa rinoti richange richipa mibayiro kuvanhu vakashanda zvinonwisa mvura munyaya dzezveutano senzira yokukurudzira vashandi ava kuti varambe vachiita basa rinobatsira vanhu munyika munguva dzehurwere. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Medical Awards Trust rinoti riri kuparura hurongwa hwaro kekutanga mwedzi unouya muHarare apo richacherechedza mabasa akanaka ari kuitwa nevanhu vanoshanda munyaya dzeutano munyika. Sachigaro weZimbabwe Medical Awards Trust Dr. Josepha Chiripanyanga vati gore rino vachatanga nekuremekedza nyanzvi dzeutano idzo dzakatanga kuita basa iri munyika.
Tambo uyu tiri kuita gore rino wekutanga inonzi inaugural event musi wa4 December muno muHarare kuHICC. Zvatichange tichiita gore rino tichanyanya kufokasa tichanyanya kutarisira kupa mubayiro kunana chiremba nanamukoti vedu vakatanga-tanga basa reuchiremba kuti chiremba akatanga-tanga kuita chiremba muzimbabwe ndiani tombawo mubayiro wekugona kutanga basa irori kuti akatanga kutaura nezvemwoyo ndeupi akatanga kuita zvekukonsetesa vanhu ndeupi scientist wekutanga ndeupi famasist wekutanga muzimbabwe ndeupi ndo vatichanyanya kukonsetesa navo.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vamwe vachapiwa ruremekedzo urwu vanhu vakafa apo vaishanda vachibatsira varwere munguva yeCOVID-19 uye richange richibatsira vana vakafirwa nevabereki ava kubudikidza nekuvabhadharira mari dzechikoro. Vati hurongwa hwesangano ravo huchatanga kutsviriridza gore rinouya apo richashanda nemasangano akasiyana-siyana anomirira vana chiremba vanorapa mitezo yakasiyana-siyana ayo achazvisarudzira nhengo dzavo dzavanofungira kuti ndidzo dzinokodzera kuremekedzwa nekupiwa mibayiro iyi.
Pamusoro paivavo tichazopa tinoti maCOVID-19 heroes tinana chiremba nanamukoti nemamwe maprofessionals ari mumedical field akashayika akafa nokuda kwechirwere cheCOVID-19. Saka tiri kuti iwayo maheroes magamba akafira nyika muhondo yeCOVID-19. Nokudaro tiri kuvapa tinoti maposthumous awards chibatsirawo mhuri dzavo tikaona pamwe vakasiya mwana atadza kuenda chikoro nokuda kuti baba vashaika kana kuti mai vashaika ndovenge ari breadwinner mumuri tovapawo mascholarship tovabhadharira maschool fees voenda kuzvikoro kuti upenyu hurambe huchienderera mberi.
Dr. Chiripanyanga vati vakaona zvakakodzera kuti varemekedze nyanzvi dzeutano sezvinoitwawo nemamwe mapoka anocherechedzawo nyanzvi dzemumabasa akasiyana-siyana gore roga roga.
Gore rinori hatisi kupa mubayiro nenyaya dzekuti uyu ndeyakagona maningi nenyaya yekuti hatisati takwanisa kugadzira mabhodhi ekukwanisa kuti tione kuti uyagona ndeuyu, asi kwagara kune mabhodhi ari in place emachiremba. Kune toti kumasurgeons kune inonzi surgical society yekuti masurgeons anenge achigara pasi achiona kuti uyu azoita operation yake hatisati yamboitwa, ndokwatinotora information. Kumanesi kune nurses council vanenge vaine information yemanesi dzese kuti nesi akati ari kana kugwanda azoita zvakati, zvashamisa zvikuru. Kumaphysicianswo kune association yemaphysicians tunoona mafizicians tunoti kumakwa muri kugurupu renyu arugona basa ndeupi. Saka ndo mashandira tinge chita nemabodi akasiyana siyana uye zvakare tainge njawo kuma doctors nemaassociation futi inonzi Zima Zimbabwe Medical Association yatataura nayo yatinge tichishanda nayo nemachapter akasiyana siyana kuma districts akasiyana siyana eZimbabwe kuona kuti district kwakati kwaita nhenga yaita zvakati district kwakaita nhenga yaita zvakati tichikompeya kuona kuti anenge aita zviri nani kunda umwe ndeupi. Ndo mawanira atinge tichiita vanhu vanenge vachizowana mibayiro yekuti vakunda vanhu.
Dr. Chiripanyanga vati vamwe vevanhu vakakokwa kumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga, mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro, vakuru vakuru vanoshanda mubazi reutano uye masangano anomirira vashandi vezveutano munyika vanosanganisira Zimbabwe Medical Association, Zimbabwe Doctors for Human Rights nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Sangano rinoona nezvechirwere cheHIV AIDS munyika reNational AIDS Council kana kuti NAC rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzika kunyange hazvo vanhukadzi vari pamberi mukubatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wechitatu muchinhoyi pagadziriro yekurangarira zuva reWorld AIDS Day, mukuru weNAC mudunhu reMashonaland West vaDavid Nyamurera vakationgorora yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hweHIV hwakadzika nezvikamu gumi nezviga makumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 12.78% zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezviga makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 13.79% mugore ra2015 pakapedzisira kuitwa ongororo. Nakinoti vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru kana kuti 1,200,000 vari kurarama neHIV and AIDS. Asi vanyamurera vakationgororo yakaratidzawo kuti vanhukadzi vachiri pamberi kubatwa neHIV kudarika vanhurume. Vanyamurera vakati hazvishamise kuti vakadzi vari pamberi sezvo vakadzi vakawanda kudarika varume uye vakadzi vanoenda kuchipatara kana kukliniki vakanzwa kudzimbikana kudarika zvinoitwa nevarume.
Vakadzi vanenge vatori pamusoro than males. Saka asi zvanga zvaita vice versa ndozvataizotsvaga kuti chikonzero ndechei. Patinenge tichitaura nenyaya yeutsikinzirwa ndeyekuti chinamurume aka anononoka kuenda kunotsvaga mahealth service tichikompeya nevanhukadzi.
Vanyamurera vakati zvirongwa zvavo zvekufambira vanhu munzvimbo dzakawanda zvakambomiswa nekuda kweCOVID-19 izvo zvakadzosera hondo yekurwisa HIV and AIDS kumashure zvikuru.
Taiunganidza vanhu jena. Zvino pakauya maresponse yekuti tiite maCOVID-19 response, takati tisina mukana wekuunganidza vanhu. So we had to trim our numbers. But isusu nematarget atatinawo zvakaita kuti titore nguva
mukuru weNAC mudunhu diki remakonde amai Yuvoni Chavunduka vakati vanhu vakawanda vanonwa mapirisi eHIV and AIDS vakambonetseka kunotora mapirisi avo sezvo nyika yaimbovharwa nekuda kwechirwere
cheCOVID-19.
Nemberero dzekucherechedza World AIDS Day dziri kuitirwa pachinhoyi University of Technology musi wa1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti bazi rezveutano muNetherlands razivisa nhasi kuti pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 pavasvika munyika iyi vachibva kuSouth Africa. Bazi iri rinoti riri kuongorora vamwe vanhu vakauya nendege mbiri nezuro vanosvika mazana matanhatu kuti paonekwe kana vasina chirwere cheCOVID-19 chemhando itsva yeOmicron variant. Netherlands yakabva yamisa kupinda munyika iyi ndege dzose dzinobva kuchamhembe kweAfrica uye inoti iri kuongorora vanhu vakanga vari munedzimwe ndege dzakabva kuZimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique ne Namibia. Nengo ye Democratic Party mudare re House of Representatives muAmerica, Amai Ilhan Omar veku Minnesota vakakurudzira nengo dzeparamende nezuro kuti dzitorere matano anokodzera nengo ya Republican Party Amai Lauren Bobert veku Colorado zvichitevera kunyomba kwavakaita vanhu verudzi rwechiMuslim apo vaitaura pamusoro pekusangana kwavakaita naAmai Omar paUS Capitol. Sangano reAssociated Press rinoti mutauriri weparamende Amai Nancy Pelosi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo reDemocratic Party vari kuti Amai Bobert vanofanirwa kukumbira ruregerero. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kushanda iye ari kuchimanimani achibatsira vanasikana uyezve nemadzimai panguva iyo pasi rose neZimbabwe vari kucherechedza nguva yemhirizhonga kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavari kubata vari kuchimanimani.
Inini ndinozi Patience Makobeya, ndiri kuchimanimani kunedziwa ward 4 kunedziwa kuchimanimani. Ndiri lead field officer weMGC Educated Girl Foundation, president wai ari Makanaka Tadiwa naShishikoyero.
Mungatiitaurawo mabasa amuri kubata here kubatsira vanasikana nemadzimai munharaunda yenyu?
Tiri kubatsira vanasikana tiri under MTC Educated Girl Foundation. Inini ndiri lead field officer weorganization iyoyi. Saka tine mascholarship girls atinawo, tine 11 panedziwa pasecondary, tine 1 paprimary unoendeswa kuchikoro nerera. Vakadzoserwa kuchikoro neorganization inovabhadharire school fees, ichitenge mabooks, boots, mauniforms, kugerese misoro nemasanitary pads. Mascholarships iwaya nerera. Then tozoti vamwe vasere nerera. But vasikana vatiri kushanda nawo tinoshanda tichidzidzise vana nezvekushata kweearly marriage uyezve zvekuroodzwa kwevana tichiva kubatsira kuti vazive kuti ikodzero yavo kurambe kuroodzwa uyezve mwana haafanirwi kuroorwa ari mudiki. Tine vakati wandei iwayo hadzisi nheri, ratinongotore vasikana vese 10 years kusvika pa25 years. Kumadzimai tinenge tichivadzidzisawo kuti ngezvegender-based violence kuti vanofanirwa kushanda, ngekuti tinenge tichitoona kuti vanogone kuite noise kudzimba nevarume ngezvinhu zvisina basa, kana ngemapotiti emwana, kana ngebhutsu dzemwana dzavanogonawo kutivo vakarime garden vanogona kuzvivharawo zvinhu izvozvo, asi ndo zviri kukonzerere sechigender-based violence. Saka kumadzimai ndo zvatinonyanya kudzidzisa ndizvo izvozvo, kuvasikana todzidzisa ngezveearly child marriage.
Mataura imi kuti munoshanda nerimwe sangano rinowanikwa iro riri kuno kuAmerica, isangano ripi uye zvirakatangwa na?
Sangano rinonzi MTC Educated Girl Foundation, zvichireva izvo kuti Makanaka Tadiwa naShishikoyero musikana iyeye uri kuAmerica ikoko. Saka ndiye unotibatsira, tikumbira wachibatsirwa nedzimwe shamwari dziri ikoko vachitibatsira nemauniforms, mabhora, maneti, nezvimwe zvese zvatingashandisa pasipoti kuti tinotambise vasikana ava bhora kuitira kuti chive chiredzo chekuti vasikana ava vadi vaone kuungana kwacho. Saka mhaka uyu ndiyo inotibatsira nekubhadhare maschool fees iwayo, ndiyo inotibatsira nekunze mauniforms nemabhora nemaneti zvatinoshandisa izvozvo, neorganization yeMTC Educated Girl Foundation yamakamaka ngepresident wacho ari founder wacho.
Tinoona zvakare kuti manga muine mitambo yamanga muinayo, yanga iri mitambo ipi uyezve yakafamba sei yenapfu?
Tanga tiine tournament rinove zuva ratachicelebrate International Day of Girls. Tournament iyi takaitire kuti tiunganidze vasikana vakawandisa, sezvo takabva tiri mulockdown umu vasikana vazhinji vanga vakurasika. Saka takaunganidza vasikana vaigona svika ma500, asi dinginzira redu ranga riri end child marriage, rekuti vasikana ava vasarokwe vari vadiki. Saka ndozvatachiita nenhanga tichibatsirana navo, tichivadzidzisa, tichichinjana mapadza akasiyana siyana, tichivabatsira health yavo kuzvichengetedza semwanasikana, nekuti vakakurumidza uroorwa chechinoitika zvavandosangana nazvo muupenyu.
Zvii zvamuri kuita panguva ye16 days of activism against gender based violence yekurangarira iyo nyaya yemhirizhonga?
Tinoti pamadays aya e16 gender champion iwaya eactivism iyoyi, tinoite clean up campaign madzimai echidiki iwayo, tichiinvaitawo vamwe vanhu tichivadzidzisa nezvekuti hatidi mhirizhonga mudzimba. Saka patinenge tichidemonstrata ipopo, tinenge tiri mumashops tichifambe murodhi tichiite zveclean up campaign izvozvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro iri kuitwa nevarimi munguva ino kana kuti mumwaka wekurima. Panguva iyo varimi vakawanda vari kuchema kuti mbeu nemafotereza kana mitengo yezvikwanisiro yakakwira zvakanyanya. Kuri tinzwe nezvegadziriro yevarimi, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT. Takatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei muzvitoro kuvarimi.
Hongu, mitengo iri kukwira zvakanyanyisa. Hurumende yaipindira ichiita subsidize kuti mitengo idzikire, asi tiri kuona kuti hurumende iri kubuda padiki padiki munhaurwa yezvinhu zvinotengeswa uye control yemitengo, zvichireva kuti isu savarimi tinofanira kupinda mumavalue chain nekuti tive varidzi vemakambani aya, kuitira kuti tivewo nechekuita nemitengo yezvinhu.
Muri kuti hurumende yanga ichimbopindira pano nepapo asi yakuita ichibuda, zvii zvazvichiitwa nehurumende kana zvazvichiwanikwa nevarimi?
Vanhu vanga vakajaira kupuhwa nekurima nekomandi, vari kupopotera mitemo mitsva yava kushandiswa nekomandi agriculture yekuti vasina kudzosera zvikwereti havakwanise kuwana zvishandiso zvakaita sembeu, fertilizer, mafuta, zvinova zvinhu zvavanga vakajaira kutora zvinhu vasingadzoreri.
Zvii zvingaitwa nevarimi kuti vagadzirise zvinhu zvivanakirewo?
Zvakanakira varimi munguva ino mushandira pamwe, watinoti associations, unorerutsa mutengo nokuti vanenge vachitenga zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vataurirane mutengo uri pasi. Vanokasika kuwana rubatsiro nokuti vanenge vachishanda vakabatana, uyezve panofanira kunge paine mushanduko nokuti varimi vanofanira kunge vari vene vemashopu anotengesa zvinodiwa izvi, owners of the companies.
Tichitarisa mwaka uno, pane shanduko here pazvirimwa zviri kuuyiswa muvhu nevarimi tichienzanisa nemakore adarika?
Pazvirimwa zviri kurimwa hapana shanduko yakanyanya, kunze kwekuti varimi vane vavariro yekuda kurima zvirimwa zvekutengesa kunze kwenyika.
Mataura rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi rekukwira kwemitengo yezvikwanisiro, chii chiri kukwidza mitengo?
Mitengo iri kukwidzwa nokuti vanhu vava kunotenga vega. Vemabhizimisi voona mukana wokuwana nawo mari pamusana pedimandi inenge yavepo.
Varimi vaimborerutsirwa nekupinda muzvibvumirano nevemakambani vanovapa mbeu nezvikwanisiro yatingati pachirungu contract farming. Hazvisi kuitika here gore rino kuti zvinge zvichirerutsira varimi?
Contract farming, mutemo mutsva wavepo kunyanya kufodya, unosungira vemacontractors kuti vape maripoti ezvishandiso zvavanenge vapa kumurimi kuTIMB. Uyezve murime ane mvumo yokusvika kuTIMB kunotaura zvishandiso zvaanenge apiwa kana zvisingamukwanire zvichienderana nechibvumirano chavanenge vasaindirana nemakambanisi. Makambani akatadza kubhadhara varimi vakatengesa fodya dzavo akavharwa vakatorerwa malicenses neTIMB zvichiratidza kuti hurumende iri kutora matanho kumakambani ari kushungurudza varimi.
Sesangano rinomirira varimi, zvii zvamungakurudzirawo varimi kuti vaite tichitarisa zvimingampinyi nematambudziko zvamataura zvose izvi?
Sesangano revarimi rezicfu, Zimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, ndinokurudzira kuti varimi vasarambe vachigunun'una. Ngavarime zvirimwa zvinotiunzira mari yekunze kwenyika zvakaita semafruits and vegetables, garliki, tingati zvirimwa zvehorticulture. Varimi ngavashande vakabatana kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekuunganidza mari dzavo kuti vakwanise kutenga zvishandiso vega. Yatinoti bamba harvest haifaniri kunge ichibva manairo aiita mvura asi mumachengetedzero atinoita mvura atinoti muchirungu water harvesting techniques.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
What to them? You know when it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's around our time, they call me Dance Our Father. Yeah, blow. You know this is key. All them little girls are going to
sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe bato idzva rinoparura zvinangwa zvaro richiti richakunda musarudzo. Vanoita mabasa zvemandorokwati munyaya dzezveutano vopiwa mubayiro nerimwe sangano idzva rakaumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tandono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti morara zvakanaka vatereri.
Kuisika tisenda baku VOA.